Sezo wakataura kubira paka kujia kanzuru mitero mwezi wapera Mea wakutare gweru wa Josiah Makombe Vatini wakutuano mzisisa chose kuremeru wako kaita wagari Asilati kanzuru nungu kwanza chete kitanisangano Wekueza kugadzirisa nyaya ii Kana wapi wa mfumone urumende Wachitio hawa kwanza kuitanisangano ni zimu nzira Sakada isi kushansa internet ni kutuma kanzuru anazu kwani siro
Urumende yaka titima meetings timbomera kuita kana tichinge taona kuti pane achinoda kuita iri very important tinofanira kusika authority from the PMSEC so naizvozvo kuti tisangane zvinotinetsei ndinozviziva kuti vakawanda vanoti dai tasangana pamarunare kati pa social media tishare zvatinofanira kunge tichionesana unfortunately say city of Gweru some of our councillors havatori na phone dzacho dzinoenda pama WhatsApp nokuti seGweru hatina kumbotengera macouncillors edu ma laptops kana ma iPads so iyoyo move is very difficult kuti tikwanise kunge tichiita
asi mumwe mugari amainori mutera vati havafunge kuti kanzuro iri kurevesa panyaya iyi vachiti panguva ino iri kukurudzirwa kuti vanhu vasasangane vakawanda vamwe vanhu vari kushandisa nzira dzakasiyana siyana kuti vakwanise kuita misangano yavanenge vachifanirwa kuita
if council was serious about reducing marais kuvanhu handisa vaingoengeja mameetings over WhatsApp Facebook ma live chats chaiko vanhu vachitaura navo saka indiriko shayo kuti yedu council haina that technology here to the extent yekuti vanomirira government approval
mukuru wesangano reGweru Residents and Ratepayers Association Vakonilias Lipiwe ndemumwe wevemasangano anomirira vagari ayo akaita musangano nameya nemusi wechipiri kuti vazeve nyaya yekukwidzwa kwemitero vaselipiwe vati vanonzwisisa zvikonzero zviri kupiwa nekanzuru asi havaone chingaita kuti makanzuro atadze kuwana dzimwe nzira dzekuti asangane sezvo nyaya iyi ichifanirwa kugadziriswa nekukasika
kanzuru kuburikidza nameya vakatitsanangurira kuti zvinonetsa iko zvino kuti vagare pasi vatibatsire kuti vakwanise kurivhesa mareti avakaitaya vati mushure mekunge tanzwa izvozvo ndakaona kanzuru yeBay Bridge kanzuru yeBay Bridge yaitoita meeting yayo takaonawo pasocial media ichiitira meeting yayo panze vakagara vachiobserva social distancing ende ndinovimba nekutenda kuti kanzuru yedu mushure mekunge yaona zvichemo zvedu ichaitawo saizvozvo
sachigaro wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe Mundunu reMidlands amai Alice Makata vati vanhu vakawanda vari kuomerwa neupenyu vakatiwo kanzuro inofanirwa kukoshesa kugadziriswa kwenyaya iyi
tinozviziva tese kuti vakawanda munyika muno havana mabasa sasema vulnerable groups akaita semapensioners chirikadzi nevanorarama nemadisabilities vanhu ivavo vakatonyanya kuomerwa hazvibatsiri kuti kanzuro ive nemarets asingakwanisike kubhadharwa nevanhu vakawanda
mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu amai Marian Chombo vaudza studio 7 parunare kuti makanzuru ose ari kufanirwa kutanga aziisa hurumende kuti apiwe mvumo kana achida kuita misangano panguva ino yelockdown pamubvunzo wekuti bazi ravo riri kuti chii nekuchema kuri kuita vagari vakawanda vemumaguta nemumadhorobha emunyika nekuda kwekukwira kwemitero amai Chombo vati hapana zvakawanda zvavanokwanisa kutaura panyaya iyi vachiti kudzikiswa kwemitero kungaitwa chete kana nyaya iyi yabva kudare remakurukota mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvemamiriro eupfumi nebudiriro uye vari muongorori akazvimirira vafelix chari vanoti makanzuro ari parumananzombe nekuda kwekufanira zvakanaka kwezveupfumi munyika asi vati hazvibatsire kuti makanzuro atare mitero isingakwanise kubhadharwa nevakawanda
makanzuro anofanirwa kuona kuti aita mitero inokwanisa kubhadharwa nevagari nekuti akakwidza zvakanyanya vanosangana nedambudziko rokuti vagari vakawanda vanenge vasingakwanisi kubhadhara kanzuro yobva yashaya mari zvachose
kanzuro yeguta reGweru yakakwidza mitero mwedzi wapera mushure mekunge bazi rezvekutongwa kwematunhu rapasisa bhajeti yayo yemadhora bhiriyoni rimwe chete nemazana masere emamiriyoni emadhora kana kuti $1.8 billion izvi zvakaita kuti mitero mizhinji ikwire nezvikamu mazana mashanu kubva muzana mimwe ichidarika kusvika muna zvitagore rapera vagari nemabhizimisi vange vaine chikwereti chemamiriyoni makumi masere emadhora kukanzuro yeGweru ndakamirira studio 7 muGweru ndini Taurai Shava